manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25/2018
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Sininga. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi vaBerset vanonzi vaudza vaMnangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana Asi vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabor and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMnangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMnangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMnangagwa.
Chokutanga hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita seve mabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu hazvina kushata izvozvo. Asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMnangagwa vakaona vemabhizinesi. Asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi, nyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita seLabor, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabwe. Taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo vanoda kuti nyika ichiende kuti. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maoveterani nemayuth. Asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato eshandi Labor nevamwewo vakamirira civil society, nokuti ndokune chaunga chevanhu kuti vanhu vapewo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenze sei muchidaro?
Nokuti kana muchinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa ivo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda. Vakaona kuti hazvi kushanda nekuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenda nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo. Saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifani kunge zvikori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi, zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tinenge tichigutsurura misoro tichiti hamuchanzwi. Vari kutaura zvakaita zvatiri kutifunga semayuth, vari kutaura zvatinofunga selabor, vari kutaura zvatinofunga secivil society, vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wandu westudio 7.
Zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra. Asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu, mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muZimbabwe nekukasika. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese. Mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika reMDCT vaNelson Chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose. Vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo.
Tinodaira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi tichatadza kuvabatsira kuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako. Saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kwekuitwa maG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika.
Vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika.
Totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachindipe maserial number emaslipa makatoraya kuvhotesa. Chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kutivake mabhiriji nedzimwe nyika tisati avaka bhiriji pakati pedu. Hakuna mutumbi unogona kuyanana neumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko, gumbo riri uko, chiuno chiri uko, wobva wati ngatiyanane neumwe munhu hazvigoni kudaro.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navo Shimunguve vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hweZimbabwe nedzimwe nyika. Asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete.
Vari kutaura zvinotapira vari kuDavos kuSwitzerland, asi muno muZimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko. Tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaita. Hatina kumavona mareforms ndavatitaure kuti ndakaita zvakati nezvakati 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 because apa vachiri kungotaura. Ngatichi ndai kusarudzo tichiona zviri paground tataura paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election.
Vasinirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo reZANU PF.
Kuno uku tiri kushungurudzwa nevanhu veZANU PF, vari kutuka vanhu, vari kuvhundutsira vanhu, vari kuvhunza mavoter registration slips, saka vanomada a.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena.
Vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye, pane zvinofanira kugadzikanawo muZimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hazvari zvavapo. Ivo bato ravari kutungamirira vamunangagwa ndo rakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda, saka vamunangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rweZimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo. Zvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa. Ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji zvavari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro.
Vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika.
Asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka. Isu zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa, tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira. Totarisa zvo zvakasiyana siyana zvinotiraramisa, mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino. Totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavoter registration slip munzvimbo dzakasiyana siyana. Hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nekuti intimidation inenge yatotanga. kutanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya kuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore okuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe avo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pane makwestions mamwari mifunzo imwe ne yaivaifanwa kungopindura zvafanwa nyaya yekukura hundi, nyaya yemahuman rights abuses. Idzo nyaya dzavainzvenga nzvenga vaizvambarira pamufunzo panzvo kunyatsoti chiko. Saka isisi vechidiki tiri kuti vaenda kuta force vachanonyepera vanhu ikoko endi kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuso kubenefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu. Vachawanikwa vachibatana nevamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muZANU-PF hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonga-nyonga hazvireve kuti bato reZANU-PF richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu ukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muZANU-PF.
Muzuva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari. Opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsa akawanda asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chakaiwinisa hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kuburwa akamboendako achiti musafe makavhotera ZANU. Handizivi vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi, kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingadi ZANU. So kana muchitaura nyaya yeopposition mofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yechi yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti msiano ripo mukati me government ya Amazon nangwa neya president Robert Mugabe ndekuti munavako awedzera wandu wemasoja munyadze matongero enyika in particular muma election institutions ane zvekuita nema elections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuti azoita komza weZANU-PF. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures eZANU-PF yese throughout the country. And munhu wacho iye anenge netinted history kuma violence, electoral related violence. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida muone party whilst rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU-PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwavaMugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavaMugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aiitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vao kukwani vao muna chokugadzira economy vachishandisa zvinhu zvinoshandiswa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive like a normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoonawo kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda but fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe. Uko kuDavos uko vanowana mukana wekunotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda, vakuru vemakambani akawanda. Unova mukana watanga tisina nguva yese nokuti kubva kumashure kwose kubva hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Svondo rapera, mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mutengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifanirwi kusvika kuvatori venhau, izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana 35 vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopfurikidza mwero cheEl Shabab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika, vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa22 chikunguru na22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava na zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga ngatitarisei Muna hariku zitaura kundi mtungu amiri wenyika plus he is a lawyer igweta rino zikama pasirose. Saka zazino ngorela ndozo kuti my election saru domo Zimbabwe zino itwa every 5 years. Saka mkuru yu hariku uda momo e Zimbabwe kuti imini noda kuita neza matongiri wenyika garai maka gazirira kwendo kuya wakuda kutanga kana maelekti zito ita mwotu ziwa kuti hariku zetuwa mnana juni for July zoti penda kuti zitinga mpiji zime zimeta kuti maelekti zi ave kukono asa ave kukono za gazirizo saka apapana chino shamisa zakari varo kufao au vano pikisa o vano kubizana ne zano pizi kuti ayi waze mwza zoti taka kujuma ayi.
Dr. Magaisa, munoona sei mashoko emutungamiri wenyika ekuti sarudzo dzinogona kuitwa mukati memwedzi mishanu iri kuuya iyi?
Kuona kwangu zvinhu zvakagara zvepachena kuti sarudzo dzichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rineri nendava yekuti zuvawo richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika vakapinda musunoonoka saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines. Azvingashamisi kuti varida kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo maelections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musi wa 23 August nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti maelection anoitwa within 1 month before kupera kwetemu yeparliament. Temu yeparliament inopera musi wa 23 August nekuti vamugabe vakagadzwa musi wa 22 August 2013 saka ndopanopera 5 years. Zvisinei zvinogona hazvo kuti president vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolved. In other words parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zviri zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna March zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita asi zvofanira kuitwa pamutemo.
Vachirumhanzi munoti ine mashoko aDr. Magaisa.
Aiwa ndizvo zvokava Magaisa igweta sokutoita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese zviri kumapati ese zviri kutungamiri hwemapolitical parties akasiyana-siyana ava vanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti purezidendi vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe munhu woga woga anofanira kunge ane chokuita chokuwedzera kana kusubtracta so that zvinhu zvedu zvinyatso kufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinomudzwa vamwe vachitaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavhoti kana voters roll neproclamation poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho icleanwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here uye riri address kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vari parunhare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk. Ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezvemabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo. Ndiri kuna media chandoona pana vaMnangagwa aka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nandoni zvinotovaka nyika kashinja tinoda tuda new government noti ZANU-PF yati tisa kutombonzwa nezvayo. Wemapato anopikisa vandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi vanopikisa vacho tinoitwa zvatakaitwa 2013.
Tina mukoma Friday Masa vari panhare parizvino regaitiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko?
Munofara here mwanadyo ndogara mubhindura zvazvinoita nezvekuti manjira vari kuzama kuda kubuilda nyika yanga yakaonongwa na president Jim Gabe saka ivo kuona kwavo isusu tipasi pazazvazvi tinofunga kuti kune ushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tionaga zvinogona kufamba hazvo. Ndikufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiri wenyika wakataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafanira opposition party zvinongotanda zvinenge zvabuda ndokutira kuita mutungamiriri wenyika.
Zita rangu ndichanda kwatakawira nzokoma Pretoria South Africa. Inini handioni chakashata zvakataurwa nemutungamiriri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasomukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because Zimbabwe isiri Zimbabwe yatinoziva zvachose saka tatisuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chandandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe noti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatikagona kuita muzimbabwe kunze kwokutoti tinongaramba takagangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318.
Nako kambo ndinda mubata kubva kuna Japreza tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda.